tasangana nhasi standing committee decision yataita hombe ndeyekuti ma MP edu SMDC asuspend all participation mudare reparamende. Takawana madzanambwanana akaitwa nezuro nedare reparamende yekuti ma MP SMDC alliance anonzi anosuspend kana maikupe. Saka isu taona kuti isu hatigone kuramba tichitamba mudrama iroro mumadzanambwanana akadaro. Saka ma MP edu ese from now on ari kumbosuspend all participation. Ese zvo ma MDC alliance MPs ari kususpend all participation muparamende. Nema platform ese atinosangana nekuinter nezanupf hatisi kupinda maari. Chatinoziva isu ndechekuti MDC Alliance ndo yakaendesa maMP ayo kuparlament. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita withdraw kana kuti recall maMP ayo. Amai kupe vaitokontesta vaine pati yavo havagone kuita recall maMP MDC Alliance anova akatoisira vanhu kuti vakontesta against.
Ko vana vakadzingwa nezuro ava vachaita sei?
Ma MP EDS wayo ari kunzi akadzorwa namai kupe vasina kodzero achaita pesu marights avo ekuona kuti vagadzisa zvinhu zvavo mumatare edzimhosva. Asi chatinoziva isu ndechekuti MDC Alliance beds ndiyo chete ine kodzero yekuita withdraw maMP ayo. Semusangano tasuspenda participation yese muparamende tikuenderera mberi nekunokonza kuti maorgans edu emusangano National Executive Council National Council tikuenda mberi tichinoakonsulta. Asi ataona isu ndechekuti ZANU-PF yakaita cool muna November 2017 vakaita cool zvakare muna July 2018 iye zvino vaita cool kuMDC nekuti vabvisa utungamiri hwakaiswa nevanhu kugweru hwakaiswa nevanhu kucongress. Utungamiri hweMDC Alliance hwakaiswa nevanhu kucongress ete public platform vachida kuisa tokozano kupe wavo. Asi taona kuti ZANU-PF yaita makuu matatu pamakore maviri apfuura. Zvimwe zvichataita chatawirirana nhasi ndechekuti vakomichi vamudzuri navamonzora vazvidzinga mumusangano. They've already revoked their membership muMDC nekuda kwezvavaita. Chimwe zvecha zvakare chatawirirana isu ndechekuti hakuna imwe pati nekodzero yekuronga kongresi mune imwe pati.
Asika dare rakati maikupe vambofano bata matomu moenda kukongresi mukati mwemwedzi mitatu vatamborinyoka.
MDC Alliance haisi kuita kongresi nekuti kongresi yedu takaita gore rakapera kugweru. ZANU haina kodzero yekuya MDC ichiita kongresi sezvairida kuita izvi. Saka kongresi yezanu ida kuitwa MDC tiri kuti nada tiri kuramba nekuti isu seMDC Alliance takaita kongresi yedu kudhara. Hakuna pati inobvumidzwa kuita kongresi nemumwe pati. So we say no to a ZANU-PF congress that they want to hold in the MDC. Hakuna imwe pati nekodzero yekunovhiringa constitution yemwe pati ichida kuti iyo iite kongresi yayo mukati memwe pati. Chimwe zvechatakaona ndechekuti term of office emastructures ese a2014 akapera kudhara muna October 2019. Saka dare harigone kufemera mweya unenge warazo rokumutsa matemu nemamandates evanhu akaexpire gore rakapera vachitiwo vane kodzero yekuita congress MDC gore rino. Izvozvo hazvigone kuitika. Chimwezve chataona ndechekuti isu CMDC tiri kuenderera mberi nekuti tiri kuona kuti korona iriko nyaya yeCOVID-19 tadiscusa zvakare nyaya yeCOVID-19 chirwere chashura matongo cheCOVID-19. Tawirirana isu kuti chatiri kuona ndechekuti malivelihoods evanhu kurarama kwevanhu kuri kuparadzwa neCOVID-19 asi kunyanyanyanya vanhu vari kugara mumaguta neruzhinji rwevanhu rwese rweZimbabwe rwakurarama nekutengesa. Vanhu vese ivavo vari kunonga svosve nemuroma. Lockdown iri kuita kunge yakangoitirwa vanhu vese veZimbabwe vaone vavakurarama nekutengesa. ZANU iri kuenderera mberi ichiita zvinhu zvayo ichiita sekunge kusina korona. Takawana amai munhu akagwamusuni wachena ndakurushinga kwakazetwa sano ari kumhanya achiita mameeting avo. Asi isu semusangano tiri kuona kunge lockdown iri ngonzi chete MDC ndoisingafaniri kunge ichiita maactivities ayo.